pane ma mind workers aishandira rain mine. Rain mine yakavhara muna gore ra 2000. Saka yavhara mugore ra 2000. Agreement yanga iripo pakati pa employer nema workers avo. Vakati zoni ngetimbomira kuopareta then tozovhura in the next 4 years. Taona kuti zvinhu zviri kufamba sei nekuti ndo mazuva atanga kuoma zvinhu. Saka maworkers aya haana kunge kukwanisa kupiwa mari dzavo dzavaishandira for over a period of maybe 3 years. Saka vakasara vari ipapo vachigara ipapo nevanavo vachidzidza chikoro ikoko up until today. Ndo maini payabva yanzi yatengeserwa mumwe munhu new owner. Saka new owner uyo ari kuti vanhu ivavo vabude imomo, vabuda imomo vorelocata votsvaga vamwe maworkers votanga maoperation dake. Saka ndo nyaya dispute between maworkers na employer wacho.
Saka chichabaita pamusoro penyaya iyi.
Pamusoro penyaya iyi takaengeja Zim Rights ikatibetsera nekuti for malawyers, Zimbabwe lawyers for you guys. Malawyers are they are working on this issue and takakwanisa kuvapa humbo hwekuti no vanhu vanga vasinambobvira havamiswa basa. Hazingoti maini yakambomira bedzi kuoparata musandi dzoni tichimirirai kusvikira taita reopen. Saka takakwanisa kuengeja minister, tikakwanisa minister of provincial state, tikakwanisawo futi kuengeja DA vakatipromisa kuti vari kukwanisa kuresolva this issue. Tozoita meeting na the owner wachona toona kuti tofambisa sei nokuti isusu tose ward 2 ndakavamirira sakanzola wavo. Ndiri kuti inini investment ngaiuye asi ngavaemploye the local people vawane mabasa nokuti vanhu vavakasiyiwa ava I think 18 years ago. Saka ngavangokontinue kubva pavakasiyira vashande.
Ndine gwaro pano rinoratidza kuti makarakidzira zvinomutsindo nezuro. Chii chakaitika uye ndiani wamakataura naye?
Nezuro takarakidzira takabva paremai takatanga taita meeting yedu vanhu vakataura zvavaifungawo vachipa zvitemo zvavo tikabva tazomata tichibva parain mine tichiratidzira kuti aiwa investment tirikuida asi on condition yekuti investor auya anoemploya local task force yanga yagara ichishanda irimomo porain mine. Takaenda kunoratidzira pamaofisa adistrict administrator paDA patakasvika tikaona mutevedzeri wavo iwo vanga vachinzi vabuda.
Makambotaura here nemuridzi wemaini iyi munyowani?
Muridzi wemaini munyowani hatina kukwanisa kutaura naye. Paakangotumira zvimapepa zvemaeviction notice ndo pandakazokwanisa kubva ndaita interfere munyaya yachona cause ndini ndakabva ndatomisa vagari vose kuti aiwa musasaine mapepa aya nokuti notice yaiti by musi wa31 December vanofanira kunge vabuda mumaini mavari kugara atange maoperations ake. Saka ndini ndakabva ndatozvimisa ndikati hamungaburitse vanhu vagara panzvimbo inoyi kana muri majunior investors konsidai kushanda nevanhu vanga vagara vari ipapo varivo first preference.
Saka zvinoreva kuti vanhu vanga vakangogara mudzimba umu asi maini isingashandi?
Vanga vakangogara mudzimba umu maini isingashandi sezvo vakanga vachimboshandira vakanga vati chimbomirai kusvika zvinhu zvaita stabilize toita reopen tokutorai kumabasa ende vana vavo vanga vachitoenda kuchikoro because pamaini ipapo patori nechikoro vamwe vaingoraramawo nemamwe dzimwe minzi kuti zvichifambe.
Vati vatanga kutora vanhu here vemabasa muri kuona here kuti pane vatorwa ivavo havasi vevagari vemunzvimbo menyu?
Vakatanga kutora vesecurity ende vesecurity magadhi achona havasi vanhu vemunharaunda imomo vakatora maoutsiders. Saka ndo patakabva tatobva taona kuti havasitombori concerned nekuti pane vanhu vanga vagara vachigara ipapo ndozvatotitumawo tichiite shungu dzekuratidzira kuti aiwa ngavaemploye vanhu vagara vari munharaunda imomo.
Saka papano nyaya yekuti maini isati yatengeswa vanhu vanga vasati vapiwa mari dzavo dzese?
Vanga vasati vapiwa mari dzavo dzese. Vakatoita dispute nemaworkers kuti sindi mati muchazovhura after 3 or 4 years garai matipa dzimwe mari dziri zvanzayo chimbogarai mudzimba imomomo patinodzoka tinokonzidha tasiya takubatisai dzimba idzi.